Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze kunyanya kuSouth Africa neBotswana. Vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino. Vamwe vemabhazi akaita semuzanzi Express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwaMutare kana kuChipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku1500 rand pamunhu vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo. Kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo zvekuti mapurisa, vasori nevemabhazi nevebazi reZimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rokuenda kumusha kuchiredzi kubva kuPretoria vaBoni Tareva.
Nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji. Panopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo voshe vanototi vatiwanira ipapo kuita sekutirovera musaga. Hatinyanyi kufara stereki nezvavari kutiitira izvi. Zvinopa kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vakwanise kuzochinja mafambiro. Mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku especially kumabhazi inobva mu600 kana mu700 ienda by 2.
Kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino?
Kumabhodha baba, tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma, vanotanga kumbodzibatiridza, kumbodzimbomira kwenguva refu dzochizozara ipo paya, vozotanga kushanda vachichi zvavanotanga kuita, vanotanga kupota vachinetsa vanhu, ndivo vanenge vachiona vachakaita vashoma, saka vanenge vachivanetsa kuti mari, 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 mari vaturira mari. Saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo vachifanira kungobuda munhu otoinda kumba kwake kana asina bepa ane bepa zvinenge zvangofanana.
Asiwoka zviri kunzi vafambi imi mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe panofamba sei papapa?
VaZininga, ndinoda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganetseki nekufamba. Vanhu vanotodzokera, munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa unotongofamba kutopfuura uya une pasipoti, because une pasipoti unenge achitobatiridzwa stereki. Saka asi vasina passport sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba because uri ndo wandiri kuona hwakanyanya sere
matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu
shuwa tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha unokwanisa kutonzi pandatosvikira pano dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi tinosangana nezvinhu zvakawanda vaziningo kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori namwari
tipendere zvedu imi kumusha ndekupi kwamuri kuenda
kumusha ndinobva kuchiredzi haiwa tinofamba zvedu takawanda asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko ndinoenda nemacity to city muno mujoni ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno mupitori ndoburuka mulois ndotora tekisi ndoenda zvangu dambudziko ndiro ireri rokuti vanodhura stereki vaakudhura nyaya dzekrismas vaakutibatira pasi chaizvo
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vanogara kupretoria kusouth africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuchiredzi vaboni tareva nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa mibhedha nezvimwe Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera
mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa emaoko ndiva James Maringire vane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare
tinoita kuti kudaro manje inyaya yenhamo hai nhamo yakaita tiite zvizvi sanza zvichafambi kuti ha mutengo wakadzika zvichafambi asina na mariba saka taongoita zvizvi paground
vamalvin kanyasa vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vati vanogadzira masofa vari paglenview area 8 vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso
ndakandisunda kuti ndite basa nechekuti zvese zvinotarisirwa muupenyu maparticulars madrivers license mashini woparata tinawo but mabasa achona hakuna saka takatozoona kuti kutengesa kunenge kuri nani because vakaregedza kudaro mhuri inofane nzara kumba ini muno mundogadzira masofa nekutengesa mafomurabha muri kuonai vo wandee ndichitengesa muno mucomplex
asi vatawanda mugwagwa vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata vanotenga vave vashoma
izvozvi zvinhu zvakakoma kwazvo zvakaita ndokuti izvozvi nyika yese yangoomerwa saka zvizvi kana zvakaomawo kune vanhuwo nyato vanhu ivavo ndovanotoya nemari vachitipawo kuno saka ndo challenge anetimbonayo chete kuti zvangoomawo munyika obviousi kunoku zvinotongoomawo
havasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu sezvo vamwe vakaita saamai Tendai Murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri
murume wangu ndiaita zvefenicha then inobva azondidzidzisa kuita basa iri iye awana rimwe basa ndomatangira ndakaita basa iri nobva ndadzidziswa basa iri paakaona ndakurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini sofa ndine vana 5 asi sofa vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 burikidza basa irori
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure
zvinoratidza kuti chekutanga vana vezimbabwe shungu dzekushanda vanadzo asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda nekuti tikatarisa tichaona kuti mabasa acho avari kuita havana mari chinhu yavari kuwana saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi
gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika amai Monica Mchangwa vati vechidiki vari mumabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo
sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti masavings and credit cooperatives SACCOs aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando vaunganidze mari dzavo pamwe chete vokweretesa pachezvavo
bhanga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yeZimbabwe havana mabasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
I Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando. Vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguroo here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Zvabva zvanyanya kutiitira zvakanaka because takaperekedza zuva repasi rose uyezve rinocerebrate pamahuman rights. Saisu mastudents netai takatine maprogramu maviri akatsanangurika, vamwe anga ari online kayekutanga yanga iri kuchitungurisa. Kwatanga takabatana nesangano redheya Apostolic Women Empowerment Trust neinonzi Girls Women Empowerment Trust yazvakare. Saka taa tiri maorganizationi matatu anga achicherekedza zuva iri tiri pamwe chete. Tanga tichitarisa kodzero dzevanasikana madzimai dzakamira sei, uyezve ndisati mamemba zvedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights takatarisanazve nemhirizhonga dzatinosangana nadzo sevasinasikana nemadzimai. Tazoita imwe programu muHarare muno. Saka iyi programu takabatana nevasangano matatu, mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Peers Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri four maorganizations anga ari muconsortium tichisapotwa nesangano reSouthern Africa Trust noranga richisapota chirongwa sati ati nachisomemoreta International Day of Women Rights tichicherekedza zvakare 15 days of activism against gender based violence.
Zvii zvanga zviri kunyanyozewa pachiitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa ne zvakanga tiinazvo pamaevents mairanda taura nezvavo. Tanga tinyaya yekutotarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo nekuti vanga vachiti ehe tinocherechedza hedu zuva rekuti International Day for Women Rights. Hatinase kuti kodzero dziri kuchovwa zvakanyanya maringe nevanasikana nenyaya yekuti vana vasikana nevane madzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya, ndomhirishonga yanyanya kuchekechera muno muZimbabwe yekuti tanga tiona kuti Zimbabwe kunyange yanga yaisa mutemo yawandudza wezverage of complaint wapa 18 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo, dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei, uyezve rubatsiro rwuri rwavakasangana narwo ataona kuti vana ava vari kuchungurudza kudzika nenyaya yatingati pachirungu mental health, nenyaya yekuti nyaya idzi hadzisi kutatwa nemazvo. Zvinoita sekuti dzinotsikirirwa, dzinoita sekuti kurezo wezvemutemo, dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo. Zvekuchitungurudza tingati vechidiki nemadzimai aya sangano rechimu remapostori vachiratidza zvinhu zvavari kuga dzirawo kumaringe nekutoti ZBV vari kuona sekuti wamadzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vangu vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira, atinoti maproducts, mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezveupfumi munharaunda dzavagiri. Amwewo maprogramu anga achiitika online patanga tichitumira mameseji padande mutande kuti zvino nyaya iri kunyanya kunetsa kunoku inyaya yecorruption zvakare, iyo mhirizhonga iri kuitika iyo yatinoti sextortion, nekuti vari kunzi iye tanga wandida kana kuti tanga wandipa mari ende hazvisiyo sangano nenyaya yekuti zvebodza chete hanyaya yekuti kana uchitora accommodation pachikoro unowanika uchisangana nedambudziko rekunzi tinoita zvepabonde kuti uwane accommodation. Chimwewo ndezvekuti kana kuti uwane nzvimbo pachikoro inyaya dzanga dzichingotaurika idzodzo tinenge uchiwana nemhirizhonga yekunzi tanga wandida.
Muri kushanda here nehurumende mukuedza kuti tione matambudziko nyanya ehuori awanikwe iwo achigadziriswa?
Ndinoda kutenda sangano rezvari, ndinofungira kuri kutenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rabuda pachena riri kunyanya kutofamba nemasangano akaita semacivil society organizations. Tanga tiri munhaurirano dzakawanda ndingakuti during the 16 days of activism news vachiuyawo pachena vachitibata neyatinoti information neknowledge yekuziva kuti kana nyaya dzichinge dzaparwa dzeuori iwo sezaki vanopinda pati vanotibatsira sei. Ndinoda kutenda chirongwa chekuti vatobatawo even mumahaya tertiary institutions kuti vakuwanichinyanya kutarisira uori. uri kuitika ipapo kuchibata masudini ende vachiuya upachena kuti aiwa isisi toripo aiwa tiri bandiko rehurumende kuda kubatsirana neni kunharaunda dzamudzirezi kupedza dambudziko remuzvishoma
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvinoto kupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga kande miri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga kande miri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nesangano reSoutheastern Center Trust riri kuChipinge South kudunhu reManicaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita sekurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaJeft Mulambo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo.
Aiwa, tino kutambirai vakandamire.
VaMulambo, tingada kuzwa kuti zvii zvamunoita nesangano renyu reSoutheastern Trust muri kwamuri kuChipinge South uku.
Tiri kuita maprograms akawanda atiri kuita but mostly tiri kunyaya kuita sensitization yemaGBV programs. Takatarisa nyaya yemachild to child marriage, mafizo abuse atinosangana nawo. Nenyaya yechild protection zvakare nenyaya imwe yatiri kuita programming yedisability kuno kuChipinge as well as community development empowerment yeyouth nevanhukadzi vacho ndemamwe maprograms atiri kuita kuno kuChipinge.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kukwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda?
Aiwa, zvirongwa zviri kutambirwa zvakanyanya mostly sechinhu chatinonga tichiita is a community organization. Tinonga tichitongosanda nevanhu munharaunda. It's more like a grassroots organization. Takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita. Saka munzvimbo zhinji tikacheka kuvana ward 28, ward 29, ward 27, ward 26. Mostly kuneko kune ofisi yatinayo pachinyankwa kwanekwa checheche. Vazhinji vanoratidza kutambirapo vanonzwisa kutanda kwatakaita. Tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity uye tichiona machallenges atiri kuona at grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki. Tingaita seti impawo mwanasikana tiitoo vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti. Saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu.
Mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanya neekurodzwa kwevana vari vana vadiki. Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera? Tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvo.
Ya, ipapo wakandamire ndakatomboona grazetaini yandakati zvite culture here yatagara tanga tiinayo kana tite primitive in mind. Une research yandakangoita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasina chidakadaka but ndakazona kuti inyaya yemodel drive yeupenyu kuti vana vedu vakakura vasikazvizviitika kune vamwe vanasikana kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita mateachers vakandoita zvii tovaisa mucommunity magirls clubs atakaita kuti vana vanga vane chirozo. Endapo wakufunga kuti zvite culture zvekuti vana vedu vari kurohwa vari vadiki. Because one time makatomboita a rebizoni muChipinge not South alone but actually the whole district nenyaya ino yemaearly marriages. Saka times poverty can be a barrier. Yes, of course, like this drought that we now. But instead of that, unozotomboona kuti vana vazhinji vanotanga pafom 1 vari seat school vanotanga vari 50. But vanozopedza form 4 vanonga va3. So unondoona kuti zvite barrier yepoverty here. Tondoona kuti inyaya yemodality modo yelife kuti nemajoni joni ari kuuya this district is close to South Africa. Vana vazhinji vanoenda joni vouya maChristmas then poita that uprise yekungoda kumhanya kundororwa. And end of the day mukacheka vakandimiri 2-3 years marriage yo yaparara vana vaya vadzoka kuti vagara mutsimba.
Ko vabereki muri kuwanawo here nguva yekumbotaurawo nawo muchigara nawo pasi muchinzwawo mativi yavo? Nokuti kana mubereki achiziva kuti ari kuchikora mutemo kana zviri kuitwa nemwana zviri kunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana
ipapo ndopatakatotanga tine challenge saka I want to thank XYZ grassroots kuti yakatondotibatsira because tinoramba takatoita katoti mapisad committees munzvimbo mapisad committees anoadvoketa makirizi nekuramba achiticha the community saka vevamwe vabereki vaakutambira and vaakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano resouth eastern center trust riri kuchipinge south vajeft mulambo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya chimwe chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia chenai dunduru chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi landing in a few minutes chenai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro hwezvaanonyora nekuimba ngatinzwei hurukuro yataita nachenai ari kuHarare
ndakava nemufaro mukuru mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yezimbabwe asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa vanhu mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrug vange vakarara mumigwagwa umwe vachizvidonhedza chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta ndakasiya asina kunyanyodzika asi ndichiona zvazvange zvakaita ndakabatsikana
makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro
ndakasvika muzvitoro zvakati o zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada matakshop zvinhu zvakati ti kuzara asi mari yako chete chakanyanya kundinetsa ndechekuti kumitsara yedoro doro ifararira even panze doro riri kuwanikwa fararira
ko mari yemazigi yamakasiya isati yavekoi makaionawo here
iwo mazigi ari kunzi mazigi ari kutotengeswawo futi panze ndakavaonawo ndapindawo mukombi chenji ichiri kunetsa even tichitarisana nenguva ino yekisimusi munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina chenji
zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaiko
ndakanzwa mwoyo wangu kufara ndakakwira dutavanhu takananga kumusha tanoonawo anambuya nanatete ikoko mazhanje taingonhonga yedu tichidii tichidya chibageo sezvineiwo vakangwanawo madede vakatitemherawo tikangomagochawo madede takamatambira kwane magetsi anogara ariko nenyaya yekuti kwane sola pane vakakwanisawo kupa pachena sola
chamunonyanya kukoshesa imi chii pakushanya kumusha uku
chandinokoshesa pakuve uri munzvimbo yechizvarwa kuona nekuwadzana neavo vavakakura navo avo veukama neshamwari dzaunenge waita mukurarama nekuti vamwe vedu vakatisiya munoziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino
zvimwewo zvamakadzidza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi
svondo rapfuura iri ndainge ndiri munzvimbo iyo inonzi yemaavenues ndakaona mashura ndakaona zvishamiso hazvitaurike zvandakaona kuedza kurarama asi pane basa handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai vanhu avasisina matyira zvainge zvisina kupfekwa zvainge zvakawanda kudarika zvange zvakapfekwa uye vanhu vakatosvika wereshenga hwitaku dzevarume dzichitomira ndakanzwa kudedera
zvemakereke zvekun'anga imi makawanawo zvimire sei mazuva ano
nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro chakandi nyanyo kundi shamisa kudedzwa kakaitwa mari mari yakadedzerwa katatu ndakaona kunge zvisina kunyatsoti masowe azara uchingobuda munharaunda yedu netumapoka tumapoka ndakabva pane mapoka maviri asi iko zvino ndakaverenga vanodarika gumi nyanga aiwa dzaivepo pane dzandakasiyawo asi ndakazofunza kuti ko vachiriko here sekuru vaya zvikanzi sekuru nofunga vakaenda kudotito nekuti hatichavaoni kana paredhio hatichavanzwa
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia chenai dunduru muhurukuro yataita naye parunhare ari kuharare Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball veplatinum sports academy vange vachishanya muamerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muamerica chakapendera rwendo urwu nezuro vana vari pasi pemakore gumi nemasere under 18 vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro chehoward university kambani yetrax sports global uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuamerica zvinotamba munational basketball association nba league ngatinzwei hurukuro yataita nakapteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zveform 6 kugateway gore rino ralph mushipe
chokwadi tirimo muwashington dc and takainga kuzotamba basketball under platinum sports club together in collaboration with track sports tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana through sport yekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro
semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana
ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira ndinovimba kuti ramangwana rakajeka ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuuniversity program yatiri kuita iyi zvokubatsira chaizvo because exposure yaita kuti ndiwane kuda kushanda nesimba ndishande ndine goal ndishande ndine target ndichiziva zvandida kuita mune ramangwana
ngatitariseiwo kuti mawanawo here mukana wekumbonoonawo mamwe atingati ma-nba games ane mukurumbira munoma
yes ndizvozvo chaizvo ndofunga marimwe zuro takakwanisa kuenda kunoona game remawashington wizards versus magrizzlies and yeah it was a good experience ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa and takadzidza zvakawanda takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaone patinenge tiri kumusha zvatinongoona nepatv so experience yacho yanga yakanaka in person
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana makudzokera ndezvipi
zvandingavavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichadzoka tichivaonesa vamwe vedu vatinotamba navo basketball ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda tichivaudza kuti zvatikaona tichivaudza maexperiences atakaita nezvatikaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane level rakadaro vakaramba vakashinga hazvina basa kwaunobva kana ungori nepassion nezvauda kuita uramba vakashinga zveshuwa unosvika kumberi mwari vanoropafadza
kapteni wechikwata chevakomana chebasketball veplatinum sports academy ralph mushipe ari muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muamerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com ini ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc